amai moadi avanoveo nengo ye Women's League uye vari mudzimai wegurukotare zvevasori vakembo moadi vakaburitsa zita ramai mugabe mudare nezuro mushure mekunge vabvunzwa nemutongi wedare Justice Noctula Moyo kuti sei vaive vauya kudare vasina gweta rinovamiririra. Amai Mohadi ndiwo munhu akadomwa pekutanga kana kuti first respondent muchirungu pakati pevamwe vanhu vakadomwawo munyaya yechimbi chimbi yakakwidzwa kudare rehigh court nava George Watson vepapurazi remakado range kugwanda vachikumbira kuti dare iri rirambidza amai Mohadi nevamwe vavo kuti vasapamba kana kukanganisa mafambiro ebasa papurazi iri. Amai Mohadi vakaudza dare kuti nyaya iyi yaive nechekuita neWomen's League saka vaifanirwa kupiwa nguva yekuti vataurire amai Mugabe nedzimwe nhengo dzeboka remadzimai reZANU-PF kuti paitwe musangano wekuronga kuti mari yemagweta yaizobhadharwa sei. Justice Moyo vakaburitsa tsamba yakabva kumagweta emudenda attorneys yairatidza kuti magweta aya ayo aitarisirwa kumirira amai Mohadi nevamwe vavo aisakwanisa kuita izvi sezvo aive asina kunyatsoudzwa zvizere pamusoro penyaya iyi. Pavakabvunzwawo kuti vaive vanyatsotaurirana vakapedzerana here panyaya yemari nemagweta emudenda attorneys, amai Mohadi vakaudza Justice Moyo kuti havaifunga kuti magweta aya achatarisira kuti ivo mbune vavabhadhare mari iyi nekuti nyaya yekuti magweta aya avamirire yaive yabva kumuzinda weZANU-PF kuHarare vakatiwo vaifungidzira kuti magweta aya aive audzwa kuti aizobhadharwa sei. Justice Moyo vakatambira tsananguro yaamai Mohadi vakavapa mukana wekuti vagadzirise nyaya yekumirirwa kwavo nemagweta vachiti nyaya iyi yaizonzwikwa zvizere nemusi wechipiri svondo rinouya. Justice Moyo vakati nyaya iyi yaive yamboendeswa mberi kaviri kose vakatiwo sezvo yaive yakwidzwa kudare sechikumbiro chechimbi chimbi nyaya iyi yaizonzwikwa nemusi wechipiri uyu zvisinei kuti ivo amai Mohadi vanenge vauya kudare nemagweta anovamirira here kana kuti kwete. Muchikumbiro chavo vaWatson avo vanorima mabanana pamwe nemiriwo yakasiyana siyana papurazi ravo vanoti vakawana purazi iri iro rakakura mahekta anosvika zviuru zviviri kubva kuna baba vavo uye ndivo muridzi wepurazi iri zviri pamutemo. VaWatson vanoti purazi ravo rakagurwa kubva papurazi guru raisvika mahekta zviuru gumi kuzadzikisa mutemo wehurumende wekudzorera ivhu kuvatema. Vanotiwo muna Nyamavhuvhu amai Mohadi nevamwe vanhu vakauya papurazi pavo vachiratidza kuti vari kuda kupamba purazi iri asi vasina kana magwaro anoratidza kuti vaive nemvumo yekuita izvi. Hurumende yakaita urongwa hwekudzorera ivhu kuvatema asi vakawanda vanochema-chema nerekuti vakuru-vakuru vebato riri kutonga reZANU-PF pamwe nehama dzavo ndivo vari kuwana chete pundutso kubva muchirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.